Batairi rino ti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasanganano rirakodzorodze vanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vamweti muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaichichidzirwa nesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ nemazuva ekuvhota.
Kutyisidzirwa kwavaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchiitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano reForever Associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vatiwo kukunda kwezanupf kuchaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro eupfumi nezvematongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008 izvo zvichaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANUPF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda misarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipawo pfungwa dzavo mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo wecriminal law reform wakavandudzwa unozivikanwa nevamwe nevemudunirirwa kuti patoti bill vakapa kuti kuve nekugedhagedha kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHarry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe
dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refazi rinonzi nojidzana nevasori vakuda kwashe munzanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisi chokutanga kuitika muZimbabwe. South Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ariwo kuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achichidzirwa, saka hapana munhu atakachidzira isusu sefazi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati Sadiki ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haizi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrance Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.